chokwadi nyika yedu yeZimbabwe zvokitarisa Harare Metropolitan Province Harare Resident Trust tiri kusangana nenhengo dzedu vatiri kufamba kumacommunities. Vamwe vaiwe vachikwanisa kubikawo vachidya kanokwana katatu pazuva. Iko zvino nharaunda zhinji dzatiri kutenderera tiri kusangana nevanhu vachitiudza kuti vakubatanidza kudya kwemangwanani nekwemasikati wodya nechepakati nepakati kuitira kuti vasazotsvage chikafu masikati acho wozodya manheru kuitira kuti wafumewo vachiri nani. Saka idambudziko ratiri kusangana naro.
Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Izvi zviri kuitika nenyaya yekuti kubvira pakatanga lockdown muZimbabwe kupera kwamachi gore rapera kusvikira mazuva mashoma adarika, vanhu vanga vasingakwanisi kufamba vachienda kumisha kwavo apa mota dzisingafambi. Izvi zvinoreva kuti mukati nevanhu vazhinji kadifendenzi kaimwepo keugama pakati pevemumaruwa nevanogara mumadhorobha kana pakadambuka. Apa vari mumaguta wacho vazhinji vacho vanorarama nekutengesa mumisika, vanorarama nehwaku kwavo. Apa mutemo yelockdown yakanga ichiita pachena kuti vanhu vazhinji vacho vari muinformal sector havachina dzimwe nzira dzekuti vanyatsokwanisa kuita nadzo mari. Zvireva kuti tichatarisa mari yavakanga vakambosefa iya yakashanda kusvikira ipere. Uku kuhurumende hakuna rutsigiro rwakaenda kune vanhu iwavo. Maybe pamazuva anoteverapo vanhu vanenge vaku